Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena udzedudza nasi chipiri kurume 6/2018. Utungamiri we MDCT Mubulawayo unosungwa nemapurisa zvichitevera mirishonga yakaitika musi wesvondo pamahofisi eMDCT Mubulawayo makare. Vanhu vogara vachitya kumasvingo zvichitevera kubuda kwemabasa akaipa emabhinya ayo ari kubata vanhukadzi chibharo pamwe nekuuraya vanhu mudunhu iri. Muchikamu chedu chepiri, Studio 7 inotarisa zvakadzama matakananwa ari muMDCT pakati pava Nelson Chamisa namuzvare Tokozani Kupe. Zimbabwe's Women's Parliamentary Caucus yobatana nemasangano akazvimirira mukuparura chirongwa chakanangana nekuona kuti vanhukadzi vapiwe mukana wakaenzana nevanhurume munyaya dzezvematongerwo enyika. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kudomwa kwakaitwa vaNelson Chamisa kuti vamirire MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1380-6080-15580-15460 kHz by shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva muvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, tichange tiri kutarisa zviri kuitika muMDC pakati pavaTokozani Kupe navaNelson Chamisa. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.